Nerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kwa tereri tunosaka zvakare manera nhasi uri musi wechina kubvumbi 13 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vopinda muzororo reEastern Independence vasina mari yekushanyira hama neshamwari. Zvipanga mazano zvoungana pamuzinda weVoice of America muWashington DC zvichiziya remangwana reZimbabwe. Vamwe vanongorora zvematongerwo enyika vanoti zvinhu zvichaomesesa munyika kana ZANU-PF ikakunda musarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Studio 7 yaita hurukuro pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe pakatariswa tsarudzo dzegore rinouya. Vataura pamusangano waitirwa pamuzinda weVoice of America muWashington DC vanosanganisira Dr. Chipo Dendere avanodzidzisa pachikoro chepamusoro-soro mudunhu rePennsylvania, Dr. Roderick Machekano avanoshanda vari muWashington DC, Chipanga Mazano munyaya dzebudiriro, Dr. Tauya Kaso, pamwe nemumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr. Musangano uyu watanga na 10 dzemangwanani ukapera na half past 11 dzemangwanani uye wavhurwa zviri pamutemo nemukuru weVoice of America amai Amanda Bennett. Hurukuro dzanhasi dzanga dzichikokerwa nemumwe wangu Blessing Zulu. Vachitaura pamusangano uyu, Ambassador Thomas vati America icharamba ichikwidzana neZimbabwe. Vati nyika yavo iri kuvaka muzinda mutsva muHarare uyo uchadya mari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora. Ambassador Thomas vati weAmerica iri kubatsira Zimbabwe nemari yemishonga, chikafu, budiriro pamwe nekuendesa vana kuzvikoro zvepamusoro-soro muAmerica kusanganisira Harvard University. Dr. Dendere vatiwo remangwana reZimbabwe riri parumana nzombe sezvo zvinhu zvisina kunyatsojeka kuti Zimbabwe ichamira sei mushure mesarudzo. Vati mapato anopikisa anogona kukunda izvo vati havasi kunyatsotarisira. Vatiwo ZANU-PF inogona kukunda musarudzo idzi zvinhu zvoramba zvichioma semaomero azvakaita pari zvino. Uko Dr. Machekano vati sangano ravo reZimbabwe Diaspora Network North America rina urongwa hwekuti vari kunze kwenyika vabatane mukusimudzira nyika yavo. Tabata Dr. Machekano kuti tinzwe zvakawanda.
Ini ndauya ndakamirira bato redu rinoona nezvekubatanidzwa kwevazvizvarwa zveZimbabwe zviri muDiaspora. Saka ini shoko randanga ndiinaro guru kune vamwe vedu vari muDiaspora nderekuti titarise nezvichaitika zviri pamberi, ngativei tinobatana tichikurukura kuchinjana pfungwa, tichisimudzira nyika yedu. Pane mikana yakawanda chaizvo inoda isu vana veZimbabwe kuti tinge tichibatsira kumusha, kungava kusimudzira nyika, kungava kuvaka maindustry. Pane mukana, saka ngatibatanei tichitaura, tichipa ruzivo rwedu rwatiri kugamuchira, rwatiri kudzidza tichibata muno mune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana, asi tichikwanisa kutransfer information iyoyo.
Nyaya hombe, Dr. Machekano, inochemwa nevana veZimbabwe munyaya dzesarudzo nezvinobuda musarudzo kana zvinozoitika sarudzo dzapera inyaya yekuti hurumende iripo yezvino ZANU-PF ikanga iri yadzoka havaone paine shanduko. Kurudzire yenyu munoona ichitambirwa here kana vanhu vachinge vachitarisira kuti ZANU-PF ndeichangodzoka zvakare mukutonga kana sarudzo dzaitwa gore rinouya?
uyo mbunzo wakanaka chose. Asi pane zvino hatizi zvichaitika mumakundano ari kuuya, mumakwiko ari kuuya. Zvakamboitika rimwe gore kuti musangano weMDC wakambowina. Saka unogona kungowina kana kuti iyo ZANU-PF inogona kungodzoka pachigaro zvakare. Asi kunyanya isusu vediaspora tinoti izvo hatina bato ratinorerekera, asi kuti kudevelopwa kwenyika, kusimudzirwa kwenyika ngachive icho chinangwa chedu. Izvo zvokuti uri kutonga ndiani ngatizvisei padivi, tichitraya chete kuti hama dzedu dziri kumusha dzigadzirire mabasa, tizame kumutsa maindustry. Tiri munyika dzakasiyana siyana, tinokwanisa kuwana mari. Saka tikatora mari iyoyo tichinosimudzira maindustry awira pasi, tinokwanisa kuvaka Zimbabwe yedu kuti ibudirire.
Pane vamwewo vakapa pfungwa dzavo, Dr. Machekano, pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, kana kuti vanonzi vari mudiaspora ivava, kuti dai vaedzawo kuti vakurukure kana kugara pasina hurumende, vapiwe mikana yekuumba mishandira pamwe nevarimi, kuti Zimbabwe inge ichisimuka zvakare kuburikidza nekurima, nekuti maindustry akavhara. Imiwo seZidna, mune hurongwa here hwakafanana nekurudziro idzodzi?
Ndizvozvo chaizvo, ndozvatiri kukurudzira muzvizvarwa zviri munyika dzakasiyana siyana kuti izvo dzikabatana dzichiya pamwe chete dzinokwanisa kuva neshoko rimwe chete kuti dzitaure nehurumende kuti kana paine tingati mafarms anenge aripo, kana kuti ingava iri any economic activity, vanhu vari mudiaspora vange vachikonsidwawo vagokwanisa kuva vanowana chidimbu chavo mune kusimudzirwa kwenyika ikoko.
Beyond 2018 elections, izita rinenge kana kuti izwi rinenge rakati simbei kune vakawanda vanogona kutya kuti chii chingazoitika kana sarudzo dzapfuura dza 2018, mungarerutsa sei mutauro iwe?
Hongu ndinoziva hangu kuti kose kose vanhu vane tariro, asi kungoti isu ngativei tinonge takatarisa kuti avo vanenge vachivhota vavhote mune runyararo. Runyararo chinhu chikuru nekuremekedzana. Hazvinei kuti wabudirira ndiani, ngativei tichiziva chete kuti tese tiri vana veZimbabwe, ngapasava nemhirizhonga, zvinhu zvichatifambira chete.
Vanga vari Dr. Roderick Machekano, vanove mutauriri wesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reZidna, vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Muno muStudio 7 tatsikwa na Dr. Frank Guni, vanove chizvarwa cheZimbabwe chapindawo mumusangano waitwa paVoice of America nhasi. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7, Dr. Guni.
Zvakanaka chose vajonga.
Maona sei hurukuro yanhasi, Dr. Guni?
Aiwa, taita hurukuro yakaisvonaka zvachose, tichizeya maringe nenyaya yesarudzo iri kogore rinouya 2018. Uye isusu venhengo vebato riri kutonga reZANU-PF, tiri kutarisira kukunda kune mutsindo, uye tanga tiri kukurudzira vanhuwo vari mudiaspora kuti ngatibatanei tisimudzire nyika yedu, upfumi hwenyika huende pamberi, upenyu hwevanhu huvandudzwe.
Ndofunga kana manga muchitevera zvanga zvichitaurwa nevakawanda, Dr. Guni, vanga vachichema kuti ZANU-PF yakadzoka zvakare mumasimba, hapana chinoshanduka, zvinongoramba hurupe, upenyu hwakaomera vanhu semakore makumi matatu nemanomwe adarika. Zvii zvamungavimbisa vana veZimbabwe?
Chatinovimbisa vana veZimbabwe ndevezvekuti beyond 2018, panopera maelections, ZANU-PF ichada mainternal reforms anoita kuti vechidiki vapinde muzvigaro vane pfungwa nyowani dzinoitawo kuti nyika yedu itarisire zviri pamberi, toona kuti nyika yedu yobudirira, tisingatarise kuti vebato ripi ndovanofanira kuramba vachitonga, asi kuti chatinoda kubudirira kwenyika yedu yeZimbabwe.
Nyaya imwe inochemwa nevana veZimbabwe, Dr. Guni, nyaya yekuti ZANU-PF panenge paoma zvinhu, inohwanda nezvirango kana zvitarafu zvakatemwa nenyika dzekumawirira. Asi tanzwa mumiriri weAmerica muZimbabwe, ambassador Thomas, vachitaura kuti dai Zimbabwe yachisiyana nenyaya yekungoti masanctions kana kuti zvitarafu, vatarisa nyaya dzekurima kuti dzisimuke, nokuti haisi Bulawayo chete kana Harare ine maindustry akavharwa, asi zvakaitikawo kana muno muAmerica. Matambira sei kurudziro iyo?
Aiwa, ipapo hatiwirirani nawo, nekuti dai zvirango zveupfumi zvisina basa, vanofanira kunge vazvibvisaka. Kana zvisingashande uye kana zvisingatsitsirire Zimbabwe, ngavazvibvise.
Zvii zvamungavimbisa vanhu tichitarisa kubva nhasi kusvika 2018 elections, nokuti nhasi chaiye tiri kunzwa vanhu vari kuchema kuti vatadza kuenda kumamisha nekuti mari mumabhanga hamuna.
Mari chinhu zvinonetsa. Chatinovimbisa vanhu ndechekuti tinoda kuti pave nerunyararo munyika, tibatane pamwe chete. Uye ngatitarisei Zimbabwe senyika yeti tese, tisaitarise senyika yezano o nyika ye opposition. Munhu wese ari muZimbabwe ari kutambura. Havasi vanhu vezano chete vanonzi ndivo vari kuwana. Havasi vanhu MDC chete vanonzi ndivo vari kutambura kana veopposition. Zimbabwe ndeyedu tese. Tinoti ngatibatanei sevana veZimbabwe. Tivandudze upfumi hwenyika yedu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Frank Guni. Dr. Frank Guni chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC. Vanga vari pano pamuzinda wedu weVoice of America. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya, bato riri kutonga rezano PF rinoti harisi kuzovandudza hwaro hwesarudzo sezviri kudiwa nemapato ari mubatanidzwa wemapato anopikisa ari kushanda ari pasi peboka riri kuzvidaidza kuti National Election Reform Agenda kana kuti NERA. Mutoro wedu enhau Thomas Ripasi anotipa nyaya iye.
Paita gakava pakati pezano PF nemapato anopikisa, mushure mekunge zano PF yati hapana zvichagadziriswa pamberi pesarudzo, sezviri kudiwa nemapato anopikisa. Munyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF, vaIgnatius Chombo, vanoti zvekuvandudzwa kwehwaro hwesarudzo zviri kutaurwa nemapato anopikisa ari kushanda ari pasi penera ndezvemugodzi matsuro.
MDC dziri mbiri, inotungamirwa navatsvangirai. Neno tungamirirwa nava Nqube takaenda kunoisa constitution itsva tikawirana kuti constitution yedu yakubata zvinhu zvavange vachida kuti zvibatwe zvese ma change avaida yese takaita anofambirana one kuti kodzero dzevanhu dzionekwe zvakanaka saka kana vava kuti gore negore munochinja ainsa tichaona chekuchinja. Takatoita basa rakapera.
Vachombo vanoti mapato anopikisa akaita seMDC anofanira kuenda kuvanhu onotsvaga rutsigiro kuti ahwine musarudzo, kwete kuswero chema chema zvisina maturo. Vachombo vanoti zvekuvandudza hwaro hwesarudzo zviri kutaurwa nemapato anopikisa izvi zvinhu zviri kubva kuvachena vekunze vachiti hadzizi pfungwa dzavo idzi.
Ivo ngavaende kuvanhu vanokambena ikoko vanhu voona kuti maprogram avo nemaprogram edu avanoda ndehati ndiyo change yatinoda.
Zvichakadai vanoona nezvekurongwa kwemisangano muzano PF vasevhe yakasukuwere vanoti ivo sebato vave kutoita gadziriro resarudzo dzemuna 2018 mapato anopikisa arere. Vakasukuwere vanoti nekuda kwekuti vemapato anopikisa vasi kutsvaga rutsigiro kune veruzhinji pamberi pesarudzo idzi, mapato aya ngaarege kuzobata gotsi mangwana achichema rumwa nechekuchera.
When is the election? Tinotenda chose kuti makorokoto kandidati yedu vachizoma nekuinzwa kwavakaita zvinoratidza pachena musangano wezanu PF hausundiki. Ndiyo musangano chete ende kuinzwa kwatakaita chiratidzo avo vanofunga kuti kune zvimwe zvichaitika gore rinouya zanu PF ichahwina nemukurumbira zanu PF ichahwina nemanhamba epamusoro zvakare.
Asi mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vagara vachiziva kuti zano PF haisi kuda kuvandudza hwaro hwesarudzo.
Zvinyanyotishamisa nekuti chipuka chatinodhira nacho chino zano PF tinochiziva. Tinoziva mavara acho, tinoziva maitiro acho. Hazvimbotishamisi kana nekuti tinoziva kuti zano PF iri kutsika madziro. Haitombodi kuti pava nemareforms nekuti tinoziva kuti pakaita mareforms paparara. Ballot box. Kunyanyanyanya dzekuti kumamisha uko kwanozivaiwo kuti madzishe, masadunhu, masabhuku vatova mapolitical komiza ezano. Vazhinji vacho varitomanikidzwa. Saka isu tiri kuti bumbiro romutemo rinoti matraditional leaders havafanirwi kunge vari mapoliticians. Muchirungu vanoti ivo they must be apolitical. Iyo zano haizvida izvozvo. Nokuti inoziva kuti inoshandisa madzishe, masadunhu, masabhuku kuti ite basa ravo rokuita political komiza vachitina vanhu semombe kuti vanovhotera zano. Saka hazvitishamisi asi isu ticharamba takatsika madziro vachida vasingadi mareform achavapo chete.
Kunyange hazvo MDCT yakaparira chirongwa chekuti haisi kuzopinda musarudzo kana zvose zvinobata sarudzo zvisati zvagadziriswa chairi kudaidza kuti no reforms no elections vaguti vanoti vane chivimbo chekuti kushanda kwavari kuita senera panyaya dzekuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe kunogona kubudirira zvikaita kuti vazopinda musarudzo idzi. Mapoka SAMDC nemamwe mapato akaita se People's Democratic Party haasi kupinda musarudzo dzemabuy elections achichema nerekuti miteme yose inobata sarudzo inofanira kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Mapato aya anotiwo madzishe, masoja, pamwe nemapurisa havafanire kuve nechekuita nokufambiswa kwesarudzo. Mapato ari munera anoti sarudzo idzi dzave kufanira kutungamirwa nesangano renyika dziri kumubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica resadac richishanda pamwe chete neAfrican Union pamwe neUnited Nations. MDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai inoti yakabirirwa zvemhando yepamusorosoro musarudzo dzemuna 2013 saka nokudaro bato iri rinotiwo zvose zvine chekuita nesarudzo zvinofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa zviri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dambudziko rekushaikwa kwemari iro riri kuramba richienderera mberi munyika rinonzi rave kukanganisa urongwa hweveruzhinji hwezororo reEastern Independence. Vamwe vachitiwo rusununguko haruchina zvarunoreva nekuda kwekutambura kuri kuita vanhu vakawanda zuva nezuva. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vanowanzotora mukana wezororo reEaster kuti vave pamwe chete nehama neshamwari uye vakawanda vemumadhorobha vachishanyira hama dzavo dziri kumaruwa. Asi nekuda kwekushayikwa kwemari vakawanda vanoti havana urongwa hwezororo iri hwavakakwanisa kuita. Mumwe mugari wemubulawayo vajeri zingwevu vanoti mumakore apfuura vaishandisa mukana wezororo reEaster kuti vaende kumusha asi rwendo runo vachapedza zororo iri vari pamba sezvo vasingakwanisi kuwana mari yekuti vafambe.
Urongwa hwave kunetsa nokuti pane zvese zvinoda kuti zviitike panofanirwa pachiva nemari dare kuti chikura taiziva kuti taienda kumusha. Asi izvezvi ndiona sekuti kuti uvhakache unoda kuvhakachira hani andizva kubikira nemhuri yako yese chikafu chacho chichiwana kupi iholidhe ine chiremero takatarisa chikristu kufani kumuka kwaiye Yesu Kristu. Asi maholidhe akadai vanhu kana vachimatarisa vanoti zviri nani ndombosevha mari yekuenda kubasa ndombosevha mari yelunch.
Mumwe zvemugari wemubulawayo muzvare ndume yamoyo vanoti vakawanda vayo kutoona zviri nani kuchengetedza mari shoma yavanenge vawana kuti vagobhadhara mari yechikoro yevana kana zvimwewo zvakakosha pane kuti vaende kuzororo.
Hapana mari unongochogara mazuva maviri matatu usati waona mari. Even ukachoiwana mari yacho iri $50 haungambodi kuchotenga zvinonaka kana kuti wozoisa fuel kuzoshanya inenge ya mari yatoshanda mumba.
Sachigaro weZimbabwe Christian Alliance Reverend Ray Motsi vanobvuma kuti kunyange hazvo vanhu vakawanda muZimbabwe vari vechitendero chechikristu veruzhinji vakatarisana nematambudziko akawanda ari munyika zvekuti vakawanda vavo havana nguva yekufunga nezvezororo iri kana reIndependence. Reverend Motsi vanoti zvakakosha kuti vemachechi varambe vachikurudzira vanhu kuti vasarase tariro. Gore rino zororo reEaster rakabatana nezororo reIndependence apo Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga. Asi vazunguvevo vanoti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki havachaone kukosha kwekucherechedza zuva reIndependence. Vazunguvevo vanoti zvazvishamisi sezvo veruzhinji vari kushushikana nematambudziko avari kusangana nawo mukurarama kwavo zuva nezuva.
Zvino ndinoshaya kuti tikupemberera chii? Kupemberera kuzvitonga? Kuzvitonga unozvitonga sei? Mafambiro ako, mararamiro ako akatomira zvese zvakamira.
Mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement vaButler Tambo vanobvumirana nemaonero ekuti nyaya yekushayikwa kwemari iri kuvhiringidza upenyu hwevanhu kunyange hweavo vangadai vari kufara kuti rusununguko rwakavapa pundutso.
kuona vanhu vachiramba vachirara vari pamarai nekutsvaka mari nezvimwe zvakadaro ndochimwe chokanganisa mabiko aeindependence kasi kune vamwe vangava nemifaro yavangava nayo zvikuru sati katarisa kune vamwe vakapihwawo minda vakaona budiriro kubva ipapo kasi ukanotaura navo zvakadaro vanhu vakadayo vazhinji vanenge vachitsukawo chema kuti minda takapihwa igona tikakohwa kana iri fodyo kana chii kasi takukona kuiwana mari yatatengesa nayo fodyo iya mumabhangi
Vatambo vanotiwo kunyange hazvo pane zvakawanda zvakanaka zvakaitwa nehurumende kubva nyika payakawana kuzvitonga kuondomoka kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika ndiko kuita kuti vakawanda vasaone kukosha kweindependence
nyika ichangotorwa muna 1980 kukavandudzwa nezveupfumi kukavandudzwa zvakare munyaya zvedzidzo kukavandudzwa nezvekurapwa kwavanhu zvipatara zvikavapo vanhu vakwanisa kurapwa kasi zvese zvodzokera kumashure zvakare nokuti muzvikoro izvi zvava zvizhinji sezvokuti vanhu vakakwanisa kunodzidza vana vati vakapedza zvikoro izvi havachakwanisa kuwana mabasa
vamwe vanoti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekutadza kutungamira nyika kwaRobert Mugabe pamwe nebato ravo reZANU PF asi vava Mugabe vanogara vachishora kwavanoti kupindura munyaya dzezimbabwe kunoitwa nenyika dzekumadokero dzinosanganisira Britain neAmerica asi vanongorora zvematongerwo enyika vanoti vamugabe vanofanirwa kuzvishora ivo nekuti ndivo vari kukonzeresa kuondomoka kweupfumi hwenyika kuburikidza nekutonga nedemo kwavanoita ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini taurai shava
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley vanoti vanoda humbo hwakati tsvikiti kubva kuhurumende yeSudan kuti iri kuchengetedza kodzero dzevanhu mudunhu reDarfur mauto eUnited Nations neAfrican Union asati abviswa. Mauto aya anoshandisa mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora uye chibvumirano chekushanda kwavo muDarfur chinopera muna chikumi. Gurukota rinoona nezvekunze kwenyika yeSudan amai Ibrahim Gando vanoti zvinhu zvave nani mudhafu uye mauto ekunze aya anofanirwa kubuda munyika iye. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoti kunyange nyika yave nemakore makumi matatu nemanomwe yavanangu zvitonga zviri kutotambura zvisati zvamboonekwa pasi rose sezvo zviri kunonga svosve nemuromo nekuda kwekuoma kwezvinhu munyaya dzezveupfumi pamwe nedzematongerwo enyika. Asi vamwe ndo vanoti kuseri kwesarudzo dzegore rinouya ndo kune tariro hombe zvichibuda kuti ndiani anenge akunda musarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU PF vagadzira chirumhanzu pamwe nemutauriri weMDCT vavo Betigutu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu zvinotarisirwa nebato ravo reZANU PF mushure mesarudzo dza 2018.
Hapana chinhu chatinombotarisira chinhu kana chinotarisirwa neZANU PF kachinotarisirwa namaZimbabwe. Ndofunga zvinongotara sisi maelections amakanzura amaMP ZANU PF inongohwina. Last week makazviona zvakaitika kumwenezi 18,000 MDC 0 tumwe tumapati vanandande ndundu tuna ma 200-300 saka ZANU PF izhou inongozvifambira yoga mbwa dzichingokura pasina chinoitika. Ivava vaguti ivavava kavanga vari munhu shuwa nenjere dzavo nemadhibhesa ndoona vachiita muparamenika ngavangoziva kuti kwave kwekwaguti vangova zvavo MP weZANU PF. Izvi zvimwe zvese kutambisa nguva varume ndoda kuti kutaurai vanogona kupana zvigaro zviviri zvitatu zvishanu zvichichi iye zvinondibudzei kuti munhu weMDC kana akatarisa zviri kuitwa neMDC ungati pati navanhu chaivo chaivo vanoti vanoda kuita maelections kana makazviti kweringweringwere chazvo unoona kuti idambira tiutamba infact paprogramu ino tisatombovadaidza zvedu vanhu veMDC ngatingotaurai kuti vakomana kokuzimbabwe ikoko ikonomi munofanira kuivakasi tochitaura kuti aa tina vamwe vedu vakaita saneMDC vasati vahwisisa kuti ganda dema rakakosha sei munyika maro tofambira mberi tichienda
vagutu nyaya yekuti gore rinouya kune sarudzo izvi zvamungatarisira mushure mesarudzo.
Jonga isu sarudzo yatinoda tinoda sarudzo jekerere inonzi muchirungu ya iri free and fair
Ndo saka uchiona mazano tiri kumhanya zvakasimba nenyaya dzemaelectoral reforms. Atidi mitsarudzo iyai kuti munhu anonzi anovhota tsvimbo iri mugodzi. Munhu anovhota achiita kumanikidzwa. Munhu anovhota achinzi iwe votera munhu usingadi. Nokuti ndo zvinenge zvichida vakuru vanenge vari munzvimbo yauri. Ndo saka muchiona tichiti vanhu vakaita semadzishe, masadunhu, masabhuku nezvinhu zvakadaro kumamisha uko, kumareserva. Ngava sapindira munyaya dzepolitics. Bumbiro romutemo rinoti iro matraditional leaders alfa vange vari apolitical. Saka tinoda isu kuti tive nesarudzo dzejekerere. Tinoziva kuti vanhu havachadi zanhu. Kana ivo vatiri manziva vakomere tiri manzu. Ndino zvati pakatikati memoyo mavo vamugabe nezanhu havaidi. Vakanzi vavote zviri free and fair. Ndinoona vachiisa X yavo pana Morgan Tsvangirai ne MPC. Saka tinoda kuti vanhu vaone mukana wokuvhotera kubatura vanhu. Batura vanhu.
Imi mazhira ndinoda kuti mambirai.
Vachiri mumhanzo panotarisirwa shanduko here kana ZANU-PF ikahwina yekugadzirisa zviri kuchemwa nevanhu?
ZANU-PF inomuramba ichihwina ka. Ivo zvokutaura havo zvavagutu havo saloya sokutaura kwandaita maloya havo anongonyepa havo zve. Asi wandozva kuti pavakachuzwa kuti vaite MP papasina svimbo dzairova vanhu kumusha kwavo ikoko. Saka zvotonishamisa saka vachiti pachazova nesvimbo dzichitobva kupi.
Aiwa.
ZANU-PF chiororo inohwina.
Chandiri kudanzwa vachiri mumhanzo chekuti kana ZANU-PF yahwina. Ichagadzirisa here zviri kuchemwa nevanhu nezviri kuchemwa navagotu kunzi yatadza kugadzirisa makore 37?
Zvinodependa kuti vanhu vamunotaura ndivanani. Kana vari veMDC vakagara vati vanoda kuti varungu vadzokere kumutasi. Saka handifungi kuti ichocho chitemo chogadzirisa.
Vagotu, bato renyu reMDC rinotarisirwa kuti rwendo uno riri kupinda musarudzo idzo dzegore rinouya. Tongoti rapinda rakunda, zvii zvamungatarisira kuita?
Nokuti tiri kuzohwina election ikaita free and fair. Vatangirai vari kupinda pa State House. Tinoda isu kutanga tagadzirisa nyaya dzehupfumi. Nokuti dambudziko ratinaro nderezvokuti pari zvino ukaona kuti ndikangopa percentage muchirungu. Kuti more than 75% yavanhu iri kugara mukutambura. Iri kusurvive on less than $1 a day. Ndozvinhu zvatinoda kuita chimbi chimbi kuti tigadzirise. Kuti sei vana veZimbabwe vachitambura. Saka tichada kuti tistabilize economy. Ikonomi ikwanise kuva inomira yoga. Nokuti pari zvino tikangoti hatina ikonomi. Tangova nema mamvemve ikonomi vanhu vangu vamavenda, vamwanda South Africa vachioda, vamwanda vachitengesa madomasi, nemazhanje mastreet. Toda kuti vanhu tadaro mufirst 100 days mafactory tavhura. Vana veZimbabwe vechidiki vaenda kumabasa. Toda kuti nyaya kunyanyanyanya yezvipatara. Zvipatara zvedu muchirungu vangangoti madeath chambers. Saka hurumende yavatsvangirai ichange ichipinda mupower gore rinouya kana maelections aitwa free and fair.
Mutauriri weMDC Tivao Bitugutu, manzwawo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo, vanotungamira nhabvu yepamusorosoro vePremier Soccer League vapa zvikwata zvavo simba rekudzikisa mari inobhadharwa neveruzhinji pagedhi kuona mitambo yemugungano iri. Ngatinzwei kubva kuna Michael Kariate.
Zvikwata zvapiwa simba rekudzikisa mari inobhadharwa panogara veruzhinji kubva pamadhora matatu kusvika pamadhora maviri kutanga svondo rino zvichitevera musangano wakaitwa wezvikwata zvese zviri mugungano iri. Mukoro wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele vanoti vaita izvi kuedza kudzora vatsigiri venhabvu avo vasauye kunhandare neuwandu hwavo sezvavaiita kare vachiwedzera ivo kuti vari kuita ongororo yekuti izvi zviri kukonzerwa nei. Vatsigiri venhabvu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma kumitambo yemuno zvekuti pakatanga makwikwi egore rino vanhu vanokwana zviuru makumi maviri nezviviri chete ndivo vakabhadhara kuona mitambo gumi nemipfumbamwe yaive yakatifararira munyika yese. VaNdebele vanoti gore rapera vanhu vanokwana zviuru mazana mana ndivo vakabhadhara kuona mitambo mwaka wese vari vashoma zvikuru kune avo vakaona mitambo mumwe cheteyo muna 2012 apo vaive zvuru mazana matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri, musakangana vachirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM, apo tiri kutarisa shuvire yevanhukadzi mushure mesarudzo dzegore rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. vanhu vakawanda vopinda muzororo reEastern Independence vasina mari yekushanyira hama neshamwari. Zvipanga mazano nhasi zvaungana pamuchinda weVoice of America muWashington DC zvichizeya remangwana reZimbabwe. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 18 kumabasa 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba ekhona ukuthi iZANU PF bayakwazi ukuthi nxa sokusiya kuma elections bayabambana, bayasebenza bonke ngoba abafuni ukuthi abanye bengene ku government office. So thina lati yi opportunity yethu yokuthi sifunde ukuthi kumele sihlangane sibe umuntu one.
Istudio 7 iqhuba inkulumo mpikiswano le ngcwethi lamhlanje khona pha esikolweni ebesikhangela khona elakusasa leZimbabwe ngemva kokhetho, lapho umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas athe khona ele Melika lizaqhubeka lidlelana leZimbabwe njalo liliphathisa ngenhlelo zentuthuko.
So mboni ngani wonke umuntu otholakala encedia umbeni echatisa umntwana mele abotshwe, ababazali o anti konke le dombo langukhona mele bebotshwe.
Amalunga edale lephalamende abhoda ngelizwe edinga imbono kaZulu ngodaba lokwendiswa kwabantwana. Kambe umomo welizwe uza kuba sunjani ngemva kokhetho luka-2018? Sihlaziya lolu daba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas uthi ele Melika lizaqhubeka lidlelana leZimbabwe njalo liliphathisa ngenhlelo ezithuthukisa uZulu ezifana lezempila kahle. UThomas ukhulume lokhu emhlanganweni wenkulumo-mpikiswano owenziwe ngumsakazo weVoice of America iStudio 7 namuhla ekuseni khonapha eWashington DC. U-Ambassador Thomas uthe kusobala ukuthi uZulu weZimbabwe uthwele gadalala ngokubhidlika komnotho lokuswelakala kwemisebenzi. Ngalokho uThomas uthe kuyadingeka ukubana uhulumende elungisise konke okuhluphayo njalo ichiyane lokutshona egcothoza ele Melika ngezijeziso elazifakela amalunga ebandla leZANU PF. Abanye abakhulume emhlanganweni lo yingcwethi kwezombusazwe unkosikazi Tshipho Dendera, yena okhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi ebambane ngaphambilini kokhetho ukuze enelise ukunqoba. Ngaphandle kwalokho uthe ibandla leZANU PF lizaqhubeka lisembusweni. Lawa ngamazwi agcizelelwe ngabanye njalo ababili abakhuluma emhlanganweni lo abathi umnumzana Rodrick Machekano lengcwethi kwezentuthuko umnumzana Tawuya Katso. Ukatso uthi lanxa kuza kuba nzima ukuthi amabandla aphikisayo enqobe, ithuba lisesekhona elokuthi ebambane njalo esebenze nzima.
Abantu abaku opposition kumele bebambane. Ngibona leli thuba elihle sibili ukuthi kuqalisa lamuhla abantu asihlale phansi sikhulume ukuthi siza babamba njani umsebenzi oza sifela khona next year. Nxa kungekho lokhu siyabe lokhu siya kuma elections and kuyabe kungela change. I-change esiyifunayo sizakhuluma ngama defining moments, kodwa mina ngithi i-defining moment angiyiboni ngoba indaba ezikhona sakhula silazo thina kubo 1980 kubo 1997 izinto sezitshintsha lokho ezikhona eZimbabwe abantu abala msebenzi akula mali so mina ngithi hayi bantu beZimbabwe asivambaneni ukuthi sitshintshe umumo wezinto ekhaya thina lati singapha kodwa sifuna ukuya ngekhaya ngoba iZimbabwe ngeyethu ngeyakho ngeyami kumele sisebenze njengabantu banye
ibandla leZANU PF lalo njengamabandla aphikisayo kalibambananga kulokulwisana phakathi nakwalo ubona le manyana yini lisiba intonye kungakayiwa kukhetho
indaba ekhona ukuthi iZANU PF bayakwazi ukuthi nxa sokusika kuma elections bayabambana bayasebenza bonke ngoba abafuni ukuthi abanye bengene ku government office so thina lati hi opportunity yethu yokuthi sifunde ukuthi kumele sihlangane sibe ngumuntu one singaba with that cooperation ngiyabona ukuthi sizakwazi ukuthi si contest ama elections lawa kule opportunity yokuthi singaya kuma elections singabantu one siyakwazi ukuwina bese sitshintsha umumo wezinto eZimbabwe
luyeza usuku lukazibuse okhululekile uzibuse wabensundu ele independence nxa sifika nje kuleli langa ukhangela ngemuva kuyino ngathi sesikufezile sesikuachivile njengelizwe njalo kuyino kusilelayo
mina nxa ngikhangela i-independence umoya wami uba buhlungu ngoba angiboni ukuthi sezeni nxa sikhangela ngemuva kuma past years angiboni ngoba lokho esikhuluma ngento 1 ukuhlupheka kwabantu ukukhangela ukuthi ukuhlupheka kwakhona kubuya ngapi so mina i-independence sayiphiwa kodwa angiboni ukuthi sesenzeni singakhangela ku past 10 to 15 years sile ndaba 1 indaba ekhona ukuthi uhulumende wethu kafuni kusigcina njengohulumende okwazi ukuthi wafakwa ku office ngabantu beZimbabwe
kukhetho khona ubona kusenzakalani iliphi bandla obona linqoba njalo kuyini singabona kusenzakala emveni kwalolu khetho
ngendaba ekhona eZimbabwe ngendaba ekhona kuma controls akhona I lack of human rights I lack of respect for the law sebekhulume kanengi nxa ubala iNews bathi bona uhulumende ule prospect ukuthi uzakwena ngoba akula opportunity enikwa abantu be opposition
umnumzana Tawuya Katso yingcwethi kwezentuthuko njalo ungomunye wabantu abakhulume emhlanganweni we town hall obuqoqwe iStudio 7 namhla khonapha eMelika ukhangela ikusasa leZimbabwe ngemva kokhetho luka 2018 lokhe sikudaba olufanayo uMike Wobe weStudio 7 uxoxele izizalwane zeZimbabwe ezihlala phetsheya ngodaba olufanayo
Lingxoxo yenzelwe esigodleni se Voice of America eWashington DC khonapha eMelika lamhlanje ngezikhathi zabo 10 ekuseni bekungabo 4 eZimbabwe ngenhloso yokuhlaziya elakusasa eZimbabwe ukuthi liyabe limi njani ngemva kokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo umnumzana Robson Mwale isalane seZimbabwe esiphila kwele South Africa yena ke uchazisa kabanzi umbono wakhe mayelana ngelakusasa lelizwe
ngombono wami liyasiza kakhulu ngoba kufuze vele sibonisaneni ukuthi kona singenza njani ukuthi siye phambili
umwale uqhubeke ethi isifo sakhe ngesokuthi ilizwe lethu linikeze abatsha ithuba uma kukhangelwa ezombusazwe kweZimbabwe
njengoba ngiphila kwele South Africa sengize ngile 30 years ngila eSouth Africa sokulesikhathi eside empela ngafika la ngifika eZimbabwe sasele 7 years itheli inkululeko kodwa ke ma ngithi ngiqhathanisa iSouth Africa ethola democracy 20 years le dilile ngibona yoni ilokuthuthuka siyaphambili thina kungelanhlelo ezithuthukayo ikakhulu abasha bayazama ngempela ngapho kubathuthukisa so nathi ngabe size izinhlelo zokuthi sithuthukise abasha
esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Joe oyisizalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa akavumelani lombono kamnumzana Mwale mayelana lalolu hlelo uJoe uthi uhlelo lolu alusizi lutho
Ye, ngombona mina ngazani akusizi ngoba singakhuluma into yangekusasa. Khangela uthini laphana uJames chapter 4 verse 6. Ithi yena singazisathu elakusasa ngoba sikwazi ukuthi iza ngani.
Bonke bobabili umwale lo show bayatsho ukuthi bafisa ukuthi kube lo tshintsho uma sisixoxisana ngendaba ezombusazwe kweZimbabwe. Bayatsho ukuthi isifiso sabo isokuthi abatsha babe le kusasa elihle kweZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingu Mike Hove.
Ingcweti kwezokhetho zithi ukhetho lomnyaka ozayo luqakatheke kakhulu ngoba impumela yayo eyalo yiyo ezakhomba ukubana ilizwe lizathuthuka lisiya phambili kumbe hatshi. Kubika uMavis Gama.
Umqondisi wenhlanganiso eqhuba ihlelo zokucubungula ezombusazwe eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI uDr. Phesai Rwanya uthi kumele abamabandla ezombusazwe aphikisayo bazi lapho abehlulwa ngakho kukhetho olwedluleyo. Wengezelela isithi amabandla la alakho kunqoba ibandla lezalu PF kukhetho oluzayo.
Social service delivery yethu, education, health, infrastructure.
Inhlangothi zonke zingasasebenzi uzulu engaya kukhetho ekhangela khonokho. Kusenziwa ukhetho ngendlela linganqotshwa elezalu PF.
Omunye owenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square, uMnumzana Charles Nyoni, uthi ngaphandle kokuba abasakhulayo njengaye baphatheke labo kukhetho lokususa uMongameli Mugabe leziphathamandla zakhe, uyesaba ukuba lungahamba ngendlela engayisiyo ukhetho luka-2018.
I-age generation yethu iyesaba kakhulu, kayifuni kungcola izandla, kayifuni kungena ezintweni, ifuna ukuba imile ngaphandle kweground ibona iphandle and then ibisikomenta. Ukuthi bona bangene eground bekhaba ibhola lakhona, hayi kabafuni.
UMnumzana Ostelos Gift Siziba ngomunye wabasakhulayo.
Ngenxa yokubani kutshengisela kuzaveza ke ukungasuthiseki kwabantu kakhulu ngendaba ye-biometric voting system abathi i-PVR ke. Abalunga ngathi ke labazalwane lezizukulwane zonke seZimbabwe kufanele zihlangane ukubana ziyale leyo ndlela ngoba kuyindlela esetshenziswa yi-Smith regime singakatholi uzibusi ngoba ngenxa yokubana ke izayenza ikakhulu abatsha bebe ke ngathi lokuzonda noma lokulahla ithemba uprocess eyokubana ke bayiregister ngaphansi kwe-PVR le.
Isikhulumeli sebandla le-United African National Council elalikhokhelwa ngumuyi uBishop Abel Mzorewa, uMnumzana Alpheus Mapuranga, uthi kumele kuqalwe kuguqulwe imithetho yokhetho anduba kuyiwe kukhetho.
Ngibona ngo-2018 iZANU-PF izanqoba futhi ngoba iyabonga usebenzisa uqili wayo ukuthi iwine. Izinto zizakuba nzima udlula namhla. Ngiyabona ilizwe lethu libuyela ku-2008-2009 lapho esiswele izinto esijona.
Okudanisa uMapuranga yindlela abamabandla aphikisayo asebenzisana ngayo ukulungiselela lolu khetho. Isikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Obert Gutu uthi ibandla lakhe lizangena ukhetho.
Sikhulumisana labamanye amabandla ezombusazwe abaphikisayo ukufuqa abezek nanxa sikhulumisana labesadak abe-AU labe-United Nations. Kungakho ngingake ngathi kasiyi kukhetho, thina siyalungiselela ukuba ukhetho luzoba khona, njalo ukhetho luzokwenziwa isibe khona leyo nguquko.
AbeZANU PF bathi akula nguquko ezokuba khona, yanele yona leyo eyenziwa lapho kulotshwa isekelo sombuso ngesikhathi sombuso womanyano wamabandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abumanyano wesata gila malunga etale le parlamende le Zimbabwe sebeqale uhlelo lokupota ngelizwe bedinga imbono kaZulu ngafuna kungene emthethweni oza kwenqabela ukwendiswa kwabantwana. Kuvika uMevi unompumelelo moyo.
Ngokunjalo ukwenda kwabantwana abaneminyaka engaphansi kwechumi lasifico minemibili, iningi labo liyenda emadolobheni kuthi emakhaya kuyabe kuphindwe kabili uma kuqathaniswa lemadolobheni. EZimbabwe isisekelo sombuso kusahluko 81 sithi wonke umuntu oleminyaka engaphansi kwechumi lasifico minemibili ngumntwana, kuthi usahluko 26 uthi kumele uhulumende abone ukuba akunamntwana onikelwa ukuba ayende, kodwa ukwenda kwabantwana kweZimbabwe kuvame eMashonaland Central noma nje ezinye izigaba zelizwe lazo zisendisa abantwana. USenator Ruth Labode okukomiti yedale lePhalamende ebona ngezokuqeda ukwenda kwabantwana uthe baphakathi wokudinga imibono kaZulu ukuze balobe umthetho oqinileyo.
Sesivela eZimba eMashonaland West saya eGoqo eMidland namhla sikobulawayo sasa semaphisa eMath South. Kulenye igroupu S2 ebhoda leMashonaland. Hayi abantu bathena asi-alayineni umthetho lo kuthena umuntu angangena umntwana angangena emacansini lokuthi angendanini. Abaningi lapho sihamba khona bathi ungani u-18 yes, umthetho ofanele ube sibonile. Konke kulayo kuze kwabangani kungcono. Abantu ngani into le abayithathi bayithatha lula. Bazakhala kusasa selisithena bona abakwazi ukuthi umthetho lo wavela ngayo.
USenator Jasmine Tofa usole kakhulu ukwenda kwabantwana ethi umuntu wonke kakuthole kungumlando wakhe ukuthi amangalele abazali kunye lezigaba eziyendisa abantwana besasebancane.
So mboni ngani wonke umuntu otholakala enceda umbeni echadisa umntwana melabotshwe. Abazali o anti konke ledombo langukhona mele bebotshwe.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Priska Sibanda uthi abazali baphakathi kobunzima ngoba uhulumende wabathathela amandla okuthi bakhuze abantwana sekulomonakalo abantwana sebezendisa bebancane.
Kesaba le dialogue labo kuma communities bathi bona uhulumende wafika isikhathi wabathathela amandla okuthi bona bakwanise ukuthi bazibuzele abantwana ezindlini. Wasebanika amandla kathesi recently ngeconstitution ka-2013. So into eyenzakalayo ukuthi umonakalo usumkhulu osukhona. I think okunye okudingakalayo ukuthi libuyele futhi phansi abazali bechasiselwa kuhle ngemithetho leyo.
Osakhulayo uPatience Nyathi uthi kwimziswa ubuhlungu ukwenda kwabasakhulayo ethi baningi abantwana abaswela imali yesikolo bagcine besenda besesebancane.
Uhulumene imathebelele nje akayikhangelanga especially nxa sikhangele education. Ngohamba emakhaya u-7 vele usefundile, the next thing usetshona enkunini labafana akasaqhubekeli phambi sekhangelele ukuthi azali umntwana walo-2 ahambe aye futhi.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo uthe uhulumende kunye lamakhansili savumela ukwanda kwamabhawa lapho abasakhulayo abagcwala khona babuye sebelezisu ethi lenkokheli zomdabu azibone ukuba ezigabeni zabo akunabantwana abenda besasebancane.
Kulawo vilawuzi, iyathatha abantwana, iyathi ifuna abantwana between 13 years to 20 years, iyaqhatha ama-waitresses. But isuke lapho iyathatha abantwana labana ibasebenzise ku-sexual abuse, ukubanika the minister that is money. Ababuya lafana bebhadala imali enkulu umnikazi wendawo, umntwana ethole $10, ukuthi kuthole umntwana osaseyiveji.
Ucwaningo olwenziwa yi-Multiple Indicator Cluster Survey ngomnyaka ka-2009 luthi abesifazana abaleminyaka engamachumi amabili kusiya kuminyaka engamachumi amane lasificamunwemunye oyedwa wabo phakathi kwabathathu kwabangamachumi amathathu lantathu ekhulwini baya emacansini bengakafikisi iminyaka elichumi lasificamunwemibili. Kuthi abafana lamankazana abaleminyaka engaphansi kwamachumi amabili bayaphatheka kwezemacansini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
KuLivestock namhlanje sixoxa ngelanga likaZivuse elinazwa ngeviki ezayo lokuthi kambe kuzahamba njani ngemva kokhetho lomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Indizamtshina zamabutho asekelwa iMelika ziphambanise zahlasela amasotsha alitshumi latoba mnembili alwisana lamalwa ecatshawe ISIS eningizimu kwele Syria. Sizwe utaba olulandelayo oluveza imbono kahulumende weMelika.
Inhlanganiso ebona ngezendlala FMIN Early Warning Systems ithi lonyaka abantu abedlula izigidi ezingamathumi ayisikhombisa 70 million emazweni ayedlula amathumi amane 45 adinga ukudla kukaZulu. Ukuswelakala kwezulu kanye lokugugudeka kwezomnotho emazweni atshiyeneyo sokuthiye abantu bebhekane lendlala emangalisayo. Umnumzana Matthew Nims omele umqondisi we-USAID ehofisini ebona ngokudla lokuhlalisana kukaZulu uthe okudala indlala emazweni amaningi yikulwisana kwabantu abatshiyeneyo. Amazwe abhekane lendlala akugqela eleSouth Sudan, Nigeria kanye leYemen. Ilizwe leSouth Sudan selivele labekwa emphakathini njengelizwe elilendlala emangalisayo, kuthi ke iNigeria leYemen kukhanya zisiya esigabeni esifanayo. Wele South Sudan impi yaqhamuka ngomnyaka ka-2013 ngenxa yokudonselana kwezombusazwe phakathi kukamongameli Salva Kiir lowayengumsekeli wakhe umnumzana Riek Machar lokhu iqhubekela phambili. Abantu abafika phose izigidi ezisithupha 5.5 million babhekane lendlala kulelo lizwe. Kuthi ke kwele Nigeria kulabantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu 5.2 million abazabe sebefuna ukunikwa ukudla kusiyafika kuNhlangula ikakhulu eBono State. Umnumzana Nims uthi kutshengisela ukuthi indlala le ingaba njengaleyo eyayikhona ngomnyaka ka-2016. Uthi eleMelika selinike indawo ye-Lake Chad Basin izigidi ezedlula amakhulu amathathu lamathumi ayisitshiyangalombili zamadola eMelika $386 million. Kwele-Yemen kulabantu abedlula izigidi ezilithumi lesikhombisa 17 million abafuna ukudla ngesiphangiphangi. Selokhu kuqalise umnyaka, ilizwe leMelika selinike eleYemen uncedo olutshiyeneyo oledlula amakhulu amane lamathumi amathathu lambili amadola eMelika $432 million.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. ELiZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa lithole uzibuse ngeviki ezayo, abaningi bekhala ngokuthi abakhululekanga njalo kulutshana abangaziqhenya ngakho. Nanku ilizwe libhekane lobunzima obumangalisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Ababili laba ngamalunga edale lephalamende. UNkosazana Khumalo nguye osungule ingxoxo yethu.
Uzubuse lo esesilaye okwe-37 yethu akulanto eseyafezwayo, kodwa ukukhona sokulodubo lapho mangozisela endlini. Abantu bethu bahamba ezikolo emayunivesithi bayefunda, bathi besuka lapho sebengena emgwaqweni sebethengisa amanzi lama-toothpick. Akula misebenzi, ama-factory aseyavala, izibhedlela sezivulala abantu, izikolo kazilalutho, abantwana nanxa besiya ezikolo kakusafundiseki, izisebenzi zikahulumende kazibhadalwa. Lalaba abantu abangasebenzela uhulumende kababhadalwa, sibulawa yindlala. Sesihamba sisiyathenga umumbu ukuthi siyefida izalwane zaseZimbabwe, kodwa thina siyithi ilizwe laseZimbabwe elalilima lifida uMzantsi Afrika.
Ubaba uChuma, ngena khonapho.
Kuningi okwenziweyo nguhulumende kusukela ngo-1980 okumele ngabe sisela amahlombe. Yebo-ke kulokhona usokonakele owakathesi sisingazona umkonomi ufile uphansi, imizamo sisikhona iyazanywa ubana kulungiswe, kodwa kuningi okusakutholayo abantu abafundile njengoba nayo sami onalebhukumale khuluma izikolo zakhiwa kukanti njalo izibhedlela zakhiwa endani eziningi siqalisa ngokungekho khonoko wawulutshwane kodwa sowukhona sokunengi kodwa sokumele sihlale phansi sikhangele singathathanga lokhwana abathi sikhiwa yi-blanken sikhangele sisobona kanti kuyini lokhu esesikulahlile kuyini esesikuphambanisile ukuze sikulungise.
Ngize kuwe Makhumalo, ilizwe libhekane lo khetho lomnyaka ozayo, ubona izala nkomoni kulolu khetho njalo kuyini okuza kwenzakala ngemva kwalo? Alubana ibandla lakho lithe lanqoba kumbe likababa uChuma elezanu PF la nqoba lalo laqhubeka lisembusweni?
Ukhetho okwakhathesi siphakathi kodubo onokuthi ibandla likababa uChuma alifuni ukuvumelana nozulu ukuthi silungiselele imigoqo ezakwenza ukuthi uma sisiya kukhetho kwaze kwaba nokukhonona ukuthi kube nokuntshontsha okuthize engakubamba kathesi yindaba ye-PPR. Lapha ibandla likababuchuma seligijime seliyilo esifuna ukubamba udaba lwe-PPR sikhangele izeki umama Makarawu waphuma eyilitshe lerekeni esesithi yena kasafuna ukusebenza namanye amabandla aphikisayo ukuthi sikhangele ukuthi izindlela abazithetheyo ukulungiselela udaba lwe-PPR lunjani. Sikhangele njalo ukhetho lolu esivele abavile kilo obabuthuma lapha abahamba ekhethweni bebodwa ungakhangela kuhambe kwavota 9722 abantu nxa sivota sonke siyakwazi ukuthi 7 to 7 kusinika 12 hours. Ungathathi i-12 hours lezo uzifake ku-9722 kukhombisa ukuthi every 6 seconds bekuvota umuntu. Leyo yimvilo yisingabaphenduli. Akula nto enjalo ukuthi umuntu angavota in 6 seconds okukhombisa ukuthi sebeqalisile ukuthi bantshontshe ukhetho besenzela ukuthi babuse. Yona ye balutshontshile ukhetho ngo-2013 khangelani ukuthi lizwe selininjani ngokuntshontsha abakwenze khona. Kambe shuwa kalapha kasibulali izalwane sezimbabwe sesibulala yona izimbabwe ngoba ibandla likababuchuma kalisakhangeli ukuthi kanjeni uzulu uninjani sebezikhangela bona bekomba ngowaphakathi. So ukhetho lolo olubuyayo thina njengebandla le-MDC singayanqoba asilasikhathi sokukhangela ukuthi ngubani owenzani lokho ngoba kakusihambisi phambili. Elisukufunayo ukuthi singanqoba sifuna ukuguqula leli lizwe abantu basebenze izibhedlela zisebenzi amabhange abe nezimali abantwana bahambe ezikolo kuthi amabhuku khona odokotela labanesi babhadale izisebenzi zikahulumende lazo zibhadale imigwaqo esibulala abantu ilungiswe kune ngendiza ngithinde zethu ezininempo kumele zibhase ukusebenza ukwenzela ukuthi umnotho wethu usukumele uye phezulu ngoba isikhathi sokuthi sibe sonke sisila kasibhadali into eqakathekileyo asisebenzeni silungise uZimbabwe efunwa nguzulu wonke.
Mchumeni baba, alubana lithe lanqoba njengezanu PF laqhubeka lisembusweni, sizabona liletha na imisebenzi engu 2 million elayithembisa uZulu kukhetho luka-2013 engasaba ngakhona, sizabona lisenelisa ukuvuselela umnotho na?
Umnotho yinto evele iphakathi kwenziki yomcabango yethu. Sikhangela ubana kathi kuyini esingakwenza ubana into le iphumelele ngoba akunamuntu ofuna ukubusa ilizwe elifileyo, akunamuntu ofuna ukuhlala entweni efileyo. Ungabona into isifa kulithi kulabaya abantu ababebelamandla amaphandla abakwenza kube njalo kodwa sesile mizamo le ndlela esiyibona ubana hhayi siza kukhangela ukuthi lokwana sibunqobe njani. Ngingawuthi into eyodwa, ibandla lami alikaze litshontshe ukhetho even nokada khulu udadewethu lapha okwekumenenza okwenzakeleyo. Angazi ukuthi abantu abakuzwisisi yini ubana xa kuthiwa i-ward 1 ithole amavota ngu-9000 akuthiwo ukuthi konke lokwenziwe ku-polling station eyodwa. I-ward 1 enaleyana ibile ama-polling stations ambalwa athize yabona befika about 37 xa ngaphambanisi ayiwo akhiphe amavota lawo angu-9000.
Ilunga lezano PF umnumzana Joseph Chuma ubexoxa endawonye elo nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli seMDCT. Kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.